Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 20 Mbudzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika hadzisi pakati pana vaChris Mutsvangwa kana vaGeorge Sharamba asi pakati pevanhu vose veZimbabwe. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti SADC inofanira kuudza vanhu veZimbabwe kana pane zvaichada kuita nenyaya yeZimbabwe kwete kungonyarara. Amai Roslyn Carter vakashaya nezuro masikati. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti nyaya yehurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika haisi pakati pevanhu veruzhinji navaChris Mutsvangwa kana vaGeorge Sharamba asi ihurukuro dzinopinza vanhu vose munyika. Vachipindura mashoko ekuti vaMutsvangwa nevamwe vavo vari kurambidza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuita hurukuro nemutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa, mutauriri weTCCC vaPromise Mukwananzi vanoti nyaya iyi haisi yekuti munhu anoda kana kuti haadi, vachiti hurukuro dzichatora nzvimbo chete.
Pana nhaurirano dzatinoziva dzinofanira kuitwa kunze kwenhaurirano dzinenge dzakaitwa dzichibetsegwa nemusangano mukuru weSADC.
Pari zvino SADC pane zvairi kutaura here? Nokuti tiri kungonzwa nyaya dzakawanda wanda dzichibva noku vatauriri veZANU-PF vanoti havasi kuda kuti paitwe nhaurirano pakati pavaMunangagwa navaChamisa. Zvinoreva kuti SADC
haisi nyaya yekuda kana kusada kwavo. Nyika inoyi haisi muhumwe memunhu. Nyaya yenhaurirano yenyika inofanira kuitika nechikonzero chokuti kune sarudzo dzakaitwa dzakaita makakatano dzisina kufamba zvakanaka. Saka kuti nyika igadzikane panofanira kuita nhaurirano kuti vanhu vaonesane vagadzisa kuti nyika ifambire zvakanaka. Hazvidei naMutsvangwa kana naGeorge Sharamba kana naChinamasa nezvavari kutaura. Vari kungotaurawo vachingovaivawata zvavanoda kutaura neumbimbindoga hwavo husinei nekuti nyika yenderere mberi. Nyika inoyi haisi kuzobatwa naChinamasa naGeorge Sharamba naChristopher Mutsvangwa kuti inderere mberi. Nyika inoyi ichaenderera mberi. SADC iri kuti vanhu ngavataurirane. SADC nenhumwa dzayo dziri kuya munyika. Pane zvakawanda zviri kuitika munyika. Vana veZimbabwe ngavarambe vakabatirira panhau yekuti nyika inofanira kuti inderere mberi, vasiyane nekuwawata kwana Mutsvangwa navamwe vacho vari kungotaura zvisinei nekuti nyika yeZimbabwe inderere mberi.
Mataura kuti SADC ine nhumwa dzayo dziri kuya munyika, pane zvimwe zvamungatiudzawo zvakati wande kupfuura ipapo?
Handina zvimwe zvandingakuudzai zvinopfuura ipapo kunze kwokungotaura kuti pane urongo hwakakura hutoripo kuti nyika ienderere mberi. Panofanira kuti paite nhaurirano, panofanira kuti zvinhu zvigadziriswe. Nyaya yesarudzo dzisina kufamba zvakanaka inofanira kuti igadziriswe. Vanhu ngavasateerera Mutsvangwa, vanhu ngavasateerera Charamba, vanhu ngavasateerera Chinamasa. Vanhu vatatu ava nevamwe vavo havanei nekufambisana mumbefambira mberi kwenyika inoyi, ende zvavanotaura hazvinei nenyika inoyi. Havasiriwo vatongi venyika ino. Nyika inoyi haisi muhomwe dzavo.
Tochitarisa zvishomanana panyaya yemarecalls apa, yakamira sei vaMukwananzi?
Marecalls ari kuitwa ese haasi pamutemo, hafanonge akaitwa. Tofunga tataura tichataura, ticharamba tichitaura nyaya iyoyo. Takataura tikaudza nyika kuti chapangu haasi nhengo yemusangano wedu. Hatina chigaro chekuti Secretary General mumusangano wedu. Zvaari kuita achishanda neZANU-PF hazvinei neTCCC. Zvinofanira kuti zvimiswe zvipere. Izvozvi pari kubudiswa $5 million ichienda kunoita sarudzo dzavasingafaniri kuitwa, atinoti maby-elections. Asi hurumende haina bhajeti yekudhira nenyaya yekorera yapedza vanhu munyika. Ingava nyika yakaita sei yakadaro, vangava vatungamiriri vakaita sei, wakabashire kazo zvakadaro zvichienderera mberi. Saka tiri kuti isusu vanhu ava vakone wakutonga nyika inoyi, havasi vakagona kutonga nyika, havana hanya nevanhu, vanofanira kuti vachimiswa vamboenda padivi. Vana veZimbabwe vakadzosa nyika, nyika iende mberi.
Avo vange vari mutauriri webato reCCC vapromise mukwananzi vari parunhare nestudio 7. Hatina kukwanisa kubata vachavangu navamutsvangwa, asi mapepanhau anoti vamutsvangwa nevamwe vavo vanonzi vari kurambidza kuti vamunangagwa vaiti hurukuro navachamisa. Masangano mazhinji akaongorora sarudzo dzakaitwa muZimbabwe, kusanganisa sangano rakatumwawo neSADC, akazivisa kuti sarudzo hadzina kuitwa nenzira yakanaka. Ukuwo nyika dzakaita seBritain neTheEuropean Union dzakashorawo mabatirwo akaitwa sarudzo idzi. Pakupera kwesvondo, sangano remuAmerica reCouncil on Foreign Relations rakashora SADC mukutadza kwayo kupindira nekugadzirisa zviri kuitika muZimbabwe, zvikuru zviri kukonzera kuchorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende, richiti vakuru veSADC vakatambisa mukana wekupindira munyaya iyi mushure mokuyambirwa nemasangano mazhinji. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Eddie Mahembe, vanoti SADC inofanirwa kunyinyara nezvairi kuita, vachiti sangano iri ranga richifanirwa kuva ratora imwe nhano uye kuzivisa vanhu veZimbabwe kuti rinoda kuitei pamusoro penyaya iyi.
Vamwe ndii ndinobvumirana nevava veCouncil on Foreign Relations vekuAmerica vanoti iwo SADC inogona kudero yakatokona kutora mukana weripoti yakanyorwa neSADC Election Observer Mission yaiti pane zvimwe zvinhu zvakaitwa pasarudzo zvisingaenderani neconstitution yeZimbabwe, zvisingaenderani neElectoral Act yeZimbabwe uye zvisingaenderani nemaguidelines. Saka zvinenge kasokuti SADC inongoti iyo they noted the report, kureva kuti noted mushona ndeye kuti vanongoti report takariona, asi kungoriona kwavakaita havana kuzotaurira vanhu kana ive veZimbabwe vacho kana kuti izvozvi vanoita vemapepa nhau kuti vazive kuti kana vachiti noted vanoreva kuti zvozodini. Saka ndo zvimwe zvindiri kuona zvinoita dzimwe nyika dzakatarisana naAmerica nevamwe vavo kuti ko SADC vanongoti tariona, havasina kuzotiudza kuti savachadii nokuona kwavaita.
Saka zviri kuitwa neSADC izvi zvinoonekwa sei, Dr. Mahembe? Vanhu vangafunga kuti SADC inofungei apa?
Izvozvo zvinoita sekuti SADC yadzokera kumashure bhijana. Nokuti kana dei kuri kuti ripoti ranga richiti sarudzo zvakaitwa nemazvo, kuti tazviona zvinoreva kuti zvisi zvakanaka. Saka kana ripoti richiti zvazvina kuitwa nemazvo, SADC ichiti tazviona zvinorevei? Saka ndoona sekuti ipapo ndo panenge pari kutazokusa buda pachena ipapo, kuti maonero angu dei kuri kuti SADC ichiti tazviona, asi tinoona sekuti zvinogona kugadziriswa sezvizvi zvinoita kuti vanhu vazive kuti chii chaitika pamberi kunoenda.
Chii chakatarisirwa nevanhu vemuZimbabwe, Dr. Mahembe, uye chinganakira Zimbabwe ndechipi apa?
Chinenge chakangotarisirwa nevanhu vekuZimbabwe zvinhu zviviri, kuti SADC inogona kuti tazviona kuti ripoti yedu yeSADC iri kuti election haina kuitwa zvakanaka, saka kuti tigadziriswe ngazvidai. Zvingangonakira Zimbabwe panguva ino maonero angu zvangu ndezvekuti dei kuri kuti SADC yachiti nokuti maelections awa haana kuita zvakanaka and zvagara zvinogara zvinetsvana muZimbabwe, pese pese vanoita maelections panoita makakatanwa, vahwina vanenge vachizotivo hata kumanyana nezvemutega, varuza vachiti chitai, zvichimboita zvomakakatanwa nguva nenguva. Saka ndoda kuti SADC dei vachimboita nguva yekuti ngatimbogara pasi maZimbabwens tione kuti chiri kukuresa ichi. Kubva ipapo vanogona kuzosvika panguva yekuti vanhu vanowirirana kuti kutadiikita kuda hurumende mubatanidzwa here, kuda National Transit Authority, kana kungoti izvi zvinogona kuramba zvakadaro hazvo, asi pachionekwa kuti vari kutonga nevanenge vari mumasimba nevamwe vanopikisa kana kuti maalternative vawane kushanda zvakanaka.
Namo iripo ndeye hii Dr. Mahembe. Dambu ziko gururi iripo hapa ndere hii.
Namo iripo ndeye kuti kukukiza na ukupanyanya. Kweta zikana kuti wanumoshai kwa mzimba zavu, wanumozo muka baka hafa, zinataru kano. Saku kukiza na kukukuti hakuna zinonzi nao tine legitimate government inoremekeza upenyo wanu legitimate government inoremekeza kubudirira kwenyika legitimate government inoti ngatibatane tishande tese hakuna zvakadaro ndo panenyaya ipapo kuti makwikuru wao kuti uramba muchingokukwidzana mozi vakanyika rini ndoona kuti sadake ikagadza vanhu pasi kuti imi muri kupedza nguva muchirwidzana vakai nyika yedu garai pasi shandai mese parukwanisika ndinoona kuti ndo zvinhu zvinoita kuti nyika yedu ibudirire
ava vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kuSouth Africa ne Studio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti rinotyira kuti matare edzimhosva ava kutongwa nevamwe vanhu sezvo imwe mitengo yave kuturwa isisingaenderani nezvinotarisirwa kubva mumagwaro emitemo. Vakafanobata chigaro chomukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vanoti kunyangwe mapurisa achakwanisa kuita basa rawo akasununguka. VaMandinde vanoti sangano ravo rakabudisa gwaro rinotaura pamusoro pekugarisa vanhu mujeri vasingapihwi mukana wekubisa mari yechibatiso vachiti munhu wese ane kodzero yekupihwa mukana uyu.
Vahwandise sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum takaburisa chinyorwa chinonzi trial by pretrial incarceration, detention without trial and delayed trials in Zimbabwe 2020 to 2023. Muchinyorwa chedu ichi tinotarisa nezvekutongwa kwevanhu vasati vatongwa vachigara muusungwa kunge vanhu vanenge vatongwa vachitambudzwa vari muusungwa. Tinotarisa zvikuru avo vanhu vanotarisa vanogara muusungwa vasina kutongwa avo vane nyaya dzinoramba dzichingoendeswa kumberi atinoti madelayed trials kubva zvakaitika munguva ya 2020 kusvika munguva ya 2023. Muchinyorwa ichochi tinoongorora bumbiro redu remutemo. Bumbiro redu remutemo rinopa munhu 48 hours dzekuti anga anogara ari muusungwa ari kumapurisa, kuti kana 48 hours dzichinge dzapfuura munhu iyeye anenge achitarisirwa kuti anga achienda pamberi pedare, apo anenge achinokumbira kuti abvise mari yechibatiso, mari yebheo. Mutemo wedu zvakare nokusanangura kwatirikuita muchinyorwa chedu unotaura iwo pachena kuti bheo iraiti ikodzero yemunhu.
Ndepapi panonyimwa munhu bheo, vaMandinde?
Munhu anonyimwa bheo chete kana paine zvikonzero zvinobatika pamutemo kuti munhu anga achinyimwa bheo. Toti taka zvitarisa pachirungu ndo anonzi aya if there are compelling reasons as to why bail should not be granted. Chinyorwa chedu chinotsanangura kuti macompelling reasons ndo anenge akaita sei anozoita kuti munhu ange achinyemwa kubvisa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Asi chinyorwa chedu chinoenderera mberi zvakare chichitsanangura kushandiswa kuri kuita mutemo iwowu, zvikuru kuranga avo vanopikisa hurumende vanonzi vamapolitical opposition parties. Sezvo tichitatora chinyorwa chedu kubva mugore ra2020 tinotaura nyaya dzinosanganisa zana Honorable Joana Mamumbe neSai Marova naCecilia Chimbiri, avo vakasungwa mugore irori vakagara muusungwa nenyaya yekuti vanonzi vakanga vanyepa kuti vatapwa. Asi takazoona mushure remanje manje dare redzimhosva richitaura kudaiwo havana kunge vanyepa.
Vamwe vari mugwaro renyu vane nyaya dzamuri kuongorora ndevanani?
Tinotaura zvakare muchinyorwa chedu nyaya yekusungwa kwavahopo urimono muna 2020 navajacob ngaruvhume panguva imwe chete iyoyo. Tinotaona nyaya yekusungwa kwavagotri kurauone tikuona zvakare nyaya yekusungwa muna September 2020 kwavatakudzwa ngazuore avakanga vari Zimbabwe National Students Union. Tinoona tikotaura zvakare nezvinyaya yavo yangason Matete vaprincipora avakanga vari vana vechikoro vanotongerwa nyaya yekunzi vanenge vakaita non-kidnapping and participating in public gathering with intent to promote public violence and the breach of peace. Vanga muchirupi yoka nyaya yakanesa mazuva aya yeimwe car service dealer uyo anonzi akanga ari involved mukutapwa kwevanhu. Tinoongorora kusungwa kwava mafumi avo vakagara kwenguva yakareba chose muusungwa kubva muna November 2020 kusvika neimwe nguva muna 2021 vaAlan Moyo, mumwe avo vatinotarisa panguva iyoyo. Asi tinoramba tichienderera mberi tichitarisa over a long period of time kusvika patinosvika muna 2023. Asi tichisvikisa tasvika muna 2023 tinotodarika nemuna 2022 matinoona vanhu vanosanganisa ana Job Sikala avo vadai kugara munhasi vachirimo muusungwa ihwohwo, anaonarebo Godfrey Stole. Nyaya dzatakaita dzatinoona dzeavo vanenge vachinzi vari kutsigira bato rinopikisa kubva riri MDC kusvika izvozvizvi kwava neiyo inonzi CCC. Tinozozvikombeya zvakare nezvatinoona kune zvinenge zvichiitika kuri kunze vanhu vanenge vasungwa vachinzi ndeve ZANUPF. Tinoona vamwe vanhu vanenge vachinzi ZANUPF vasungwa kuti havanyanyogarisa muusungwa uhu unless kana vai izvo vanenge vakaita zvinenge zvichinzi maybe vari kutorangwawo zvavo nemapato. Tinoongorora kusungwa kwevanhu vakaita kungana Henrietta Mswaya, ava vakambonozvigarei asi takazoona vachingobuda vachipiwa bheu. Izvo zvichinyorwa chedu chabuda ndichisina kuzoongorora mutongo wavo uyo wavapiwa uyo uri kushamisa vazhinji izvozvo kuti zvafamba sei kuti mutongo ubude wakadaro.
Ava vanga vari vakafanira kubata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutariri wemapurisa Assistant Inspector Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo. Muzare Shaines Palacios weku Nicaragua ndiye akatora mukombe wa 2023 Miss Universe Nezuro makwikwi awa aitiwa mugudare San Salvador munyika yeEl Salvador. Asi mukuru weZim Expo USA uye vari murongi weMiss Zimbabwe USA chapter vaAnesu Manjengwa vanoti pane zvinhu zvizhinji zvavanoti hazvina kuitwa zvakanaka pamakwikwi egore rino awa.
Tinofunga kuti Brooke managed to represent Zimbabwe zvakanaka ngemwazvo, asi tinofunga kuti vanhu veMiss Universe vane madiro evanoita kana kuti maitiro evanoita asingafanani nevanhu vezhinji venyika. Munoona kuti nhasi paitwa top 10 panga paine 7 maLatinas and a Latina one, and wrong got a Latina country. Tinofunga kuti zvimwe takakwanisa kuita isusu vekuZimbabwe kana kuti vekuAfrica tikawana mukana wekuita yedu miZimbabwe vangafunga sei kana kuti vangaona sei kuti takakwana kuita 7 out of 10 vanhu vatema vachiwina Miss Universe yacho.
Zvimwe zvamakaona zvisina kukufadzai ndezvipi vaManjengwa?
Maona kuti even some of the questions that were being asked, they were very neutral, but at that time panga pasina vanhu vatema vekuAfrica vaikwanisa kupindura mhinduro inofadza vazhinji nekuti vanga vabiswa kare. Saka ivo kuisa kwaisa vanhu vavo 7 out of the top 10 kuti vakone kurepresent top 10 competition, even though vana Brooke vanga vari nyanzvi neshasha nevana Miss Namibia vana vamwe vese vekuAfrica vanga vari mutop 10, vana Miss South Africa nevatema vekuIreland vanga varimo, ndaona senikezvanga zvisina kukodzera kuti vangabviswa so early in the competition kuti vakasvika pakushaina pakupera kwecompetition.
Saka vamajengwa muri kuti makwikwi awa haana kubatwa zvakanaka here uye sei muchifunga izvi?
It is just a warning, a message to us that if we do not get a chance, you could end up at an international stage, you could host our quickest Iwaya Kuno Kweduku Africa. I think that one Sukuzo, we saw and we were Pambere Kuti, two and a Kuti, one Waganaka, and gave up Munozia Kuti Kugar Nakuga, Malatina, one of one Sakunga, and two and go win a chete chete. Gore ne gore, maybe every other year, kwa wena mulatina. Saka wadu kuti geza funga zedu, kuti tufunga kuti iwa wadiwa nukanaka pasirose.
Wawanga wari mkuru we Zim Expo USA, uye wari murongi wa Miss Zimbabwe USA chapter, wa Anesu Manjengwa wari parunare ne Studio 7. Tombo tarisa zviruma pepa nawo anasi. Komiti ye Chamber of Mines of Zimbabwe inoti ishanyazotarisisa makambani emigodhi nechinangwa chekutikisa uwandu hwetsaona dziri kuitika mumigodhi, ichiti vanhu 156 vakafa mutsaona dzemigodhi mumwedzi mitanhatu pakati pandira nachikunguru gore rino. Munewsday makare, mameya echikadzi akasarudzwa pasarudzo dzapfuura, asi vakadzingwa nevanozviti ndiwo munyori webato reTripc Vasengeso Chavangu vanoti vacharwisa kudzokera pazvinzvimbo zvavo. Mutare, Masvingo neAirport dzakasarudza vechidzimai kuti vave mameya. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Niko wa Studio 7 fora wande nevamwe venyu kunogurina nechaizvo. Ngatikumbira vanharu Cape Town vaende apa panodzidza mwana wachabango, vamudzinge abve muno muSouth Africa aende kuZimbabwe kuna baba vake. Pano ngavaendeko kune mwana wachabango, chabango uri kurwadzisa chaizvo. Vanhu vari kufa nokuda kwachengezo chabango. Tengezo chabangu huko yotuku yako. Tanga ni mwana wakari munu mzata fuzi.
Studio 7, Studio 7, Masura Sei, Masura Sei. Ndolula kutara pana uyo mwurumano nifarai maratira. Nga hata ore mashoko anozia, nga hata ore mashoko anozia. Uwendo runa arili ikiri nopisa. Ano chona cheti, ano chona cheti. Chiguno mdenga, pasine jipakera. Pasine chipakero hande na nero, nero famba na ramba wakadzana.
Masura Sefa Studio na iye ano jiti chabango uyu iye zine zano jiti member yetu sisi chiri kumutadzisa kuti ainde kunobata maoko pama members aki arikufa asi ndiye achiita mariko otobuda wetenda kunze kwenyika. Iwo vari kune runze kwenyika koko, aiwa tinoti dzingai chaba vangu ikoko, ngaadzokere munyika yababa vake vamunangagwa muno muZimbabwe. Anogotiza achingepi? Ngaanofanira kunge achigara muno achiona maitikiro azvirikuita. Iye ndiye ari kukonzeresa, kukonzeresa zvinhu zvisina nebasa rese. Vanhu vanoti hanzi ngavaite mabi-elections. Munoita mabi-elections muchitambisa mari, zvipatara chaizvo hamuna kana mari, masoja mapurisa havana kana mari. Asi kuti mutore mari idzodzo mupe vashandi venyu hamudiki, asi kutora muchiita mari idzodzo kudzvanyiriri kuita mabi-elections asina kana nebasa rese. Ariwo ndiwo makaita inini ndimi makatokonzeresa kuti zviite mabi-elections akadaro. Iye hatitarisiri zvakadaro munyika ino yeZimbabwe, tinonzwa kurwadziwa.
ZANU-PF yagara haibvume kunyange ikatsata zvinhu zvakaipa, nekuti inenge ichiti yakachenjera, asi iyo ndiyo inenge ino masoja nemapurisa uye vasori. Saka inoshandisa vasori vaine kuputsa vatungamiri vebato rinopikisa veTripc. Handizivi kuti kutsurwa kwemunamba muchiri hurumende ngaive ngaiti kunosvike pi vanhu vachiurayiwa sezvozvokuitwa anaita idzamara nasitaurayirwa ava penyu ava honorable ondoro fromandaro
pastudio 7 pastudio 7 mamukasei mose apo yei naiva munangagwa please tokumbirawo mubve kani veduwei tiwanewo vamwe vanogona kutichinjirawo nyikawo kuno kwatiri kusouth africa nguva dzatiri kutanga basa hadzidzo nguva dzamunotanga imi kuzimbabwe ikoko saka tiri kutambura tihwirewo tsitsi veduwo moita senge musina kubereka sei taimwoyo vanhu vakabereka ini
ndida kumbobvunzawo ndine mubvunzo inini kundinetsa pavana vezanup f vanhu vezanup zvinhu zvose zvose vanongoramba iyezvi pane vasai apa ari kutaura kuti hatizi takauraya nyaya dzose dzose dzinavanongonzi adaption vanoramba vachingoti hatizi saka ndivanani vanhu ava gava ndivanani koyo vanhu vacho ngavasungeka tione ngavavasungeka kana vasiri ivo ngavachiita kuti hurumende yacho iyo yavakakepcha iyo masoja nemapurisa iyo ngavachisunga vanhu vacho because ndovakakepcha pazvose andivandirazve zviri mumaoko mavo saka kuriva nemhondi dzo dziri mumaoko mavo ivo ndiva kutodzituma mhondi dzidziuraye vanhu izvizvo totishandisa isu kuti uri hurumende yerudzii ihurumende yerudzii inotarisa kudivi kuti ava ndivebuda muimba yakati kutsigira bato raunoda haisi mhosva nemunhu ane kodzero yekuti atsigire bato raanoda mapato mangani ari munyika yezimbabwe mapato mangani asvangoti takarasana necc why
makadiko pastudio izvo zvinotyisa mutongo uri kupiwa vanhu vabagoridhe neabadhiziri imi munoona mutongo wachona wakaringana here mutongo wedhiziri negoridhe 12,000 muna badhiziri 5,000 muna bagoridhe kana majaji acho iwayo aiwa hamuchazivi zvamakuita majaji imi munotonga zvakazvisina kunaka imi majaji imi
zviri kuitika munyika medu muzvinotirwadza zviri kuitika munyika medu muye ko kana makahwina munopondere vanhu munongoshandisa kamethodhi yenyu yekuhwina iyoyo yamunongoita kayekubira iyo pane kuponda anhu shuwa shuwa mukapondera anhu zvisina kana nebasa rese izvi kuita sekuti unorarama panyika nekusingaperi mwari havadhakwe vanofanira kuzviziva izvozvozvo kuti aiwa mwari vanenge vachiona sezvamunenge muchiita imimi munenge muchitumwa kunoponda anhu muchitumwa kuponda anhu imimi mwari anenge achizoona sezvinenge zvichiitika izvozvo ndatenda
studio 7 uri kubvunzirei vamavasa vanenge vakadhagwa unoziva zvinorwadza zvinonyangadza maningi zvaanoita munhu murume uyu anotaura kunga ndiye mwari chaivo chaivo echinyatsoziva kuti zvaari kutaura izvi ndezvekunyepa munomuisirei papapa dorwadzei vamavhaza ava muonere kuti havanyari avo zvinhu zvine umbo mapikicha akatorwa akarova ngadzore uyu akaonekwa anozikanwa musaidi ari pasendirary but vanongoramba kuti hatizvisi muna vabvunzireiko paredhio pachio beta kungosiyana nawo vatirikwadza vati bhowa
sezvo nguva yedu yapera totasava zvanga zviri munhau dzanhasi bato rinopikisa recitizens coalition for change rinoti hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika hatisi pakati pana vakris mutsvangwa navageorge charamba asi pakati pevanhu vose vezimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muna chris gande nenhau dzeisindepele